mukadzi ndakawanika kuvarume vangu. Zvino ndinofanira kufarira hama dzangu dzokumusha kwangu. Vanouya zvanzi yangu nababa wangu, ndinovuraya huku ndinovabikira iyo nhambo chakamwe kamwe ndichichimbidzika kuvapa zvokudya. Zvino hazvanzi yemurume wangu ichauya nomurume wake, ndinofanirwa kugwarawa neizvino ipapo ndabva mukupa kudya hama dzangu dzadya. Kwaiha vamwene vauya nomurume wavo. Mandingazivi hama dzomurume uyu dzakawanisa, dzinondinetsa zvikurukuru. Vamwe baba vake zvakabva pano zuro, zvino ndingavapei? Havadi kuona panoryiwa, nyangwe iri yekuhokwa kwehama yavo. Inogara akabatirwa mavoko here? Zvondondotengei, hapana chuga, hapana chingwa, ndinoendepi? Mindafanira kugwara makumbo musoro. Ndavone hama dzomurume yowe, ndavone hama dzomurume yuwi, ndavone hama dzokumusha yowe, ndavone hama dzokumusha kwangu. Zvanzi yangu yasamiri yave nomukadzi wake. Ndeita marega rega, ndeita marega rega yuwi. Ndoita marega rega, ndoita marega rega, ndoita marega rega, ndoita marega rega, ndoita marega rega. Bwisai, fambisa, bata huku, sekuru aira mukadzi wavo, ndifanirwa kumubikira. Hazvanzi yangu inogara muno, ndemunhu webhizi. Ndimubikira sadza, unofanirwa uno wezhara, nokubikira sadza, nokufamba kwodza ndigesai. Mukuye, mudye sadza, hamuzivi sadza, munongova vanhu vetii. Chidyai, ndokudya nokupedza. Ava ba murume wangu vabva kumusha kwavo nomukadzi, kwandenda kumusha kwomwana, ndindovapa ndichindovona mwana wangu. Kwaava mai nomwana, ava baba namai vavuya. Aiwa, kushangobva zvazvanzi munhu mwana wavo futi nomurume. Handichambogoni kumbozviwana ini zvakadai. Ndapera kugwara namakumbo. Ndapera nomusoro. Yewe, unokaita seko? Makumbo, mavoko, musana, handichambogoni. Uye ndangei ndandanda chifuva. Ndavona hama dzomurume yewe, ndavona hama dzomurume yewe, ndavona hama dzomurume yewe. Fakwa sarangano.